musangano unogara paapo kuti tione ndezvipi zvakaitwawo neministry yepublic service labour and social welfare, ndezvipi zvatinofunga kuti hazvina kunyatsoitwa zvakanaka, uye kuti ndezvipi zvezvatinofunga kuti zvingada kuti zviitwe. Apa ndipo patinenge tichifanana mazano ekuonesani kuti tichiinda mberi tadzidzei nezvakapfuura, tadzidzei nezvatiri kuita pari zvino, uye kuti kwatiri kuenda ndekupi.
Ndivanani vakapinda musangano uyu vataderera?
Kune TNF mukati yatinoti Tripartite Negotiating Forum. Mune zvakare veMCOS vanonzi Employers Confederation of Zimbabwe. Mune zvakare mamwe makey stakeholders akaita seana UNICEF, ana World Food Program. Remember, musangano uyu ndewe Ministry Public Service Labour and Social Welfare. Saka the social welfare aspect yachona ndo inopinda kamamwe masangano akazvimiririra anenge achibatsira.
Zvinhu zvikuru zvakanyanya kutaurwa nezvazvo pamusangano uyu?
Zvinhu zvakanyanya kunangana nesocial welfare, kana kuti pundutso yavanhu vose munyika, kubva kuvana kunyange nevakuru. Saka pamusangano uyu haningati uri kunyanya kutaura zvemari dzedu isusu sevarayiredzi. Musangano uri kutaura zvakawanda zvatingati pachirungu zviri broad, zvinoda kungoburitsa chete pachena kuti ndekuti kwatiri kubva ndekuti kwatiri kuenda iye zvinhu zviri pasi. Saka madepartments ose eministry anosanganisira elabour anenge achitaurawo kuti ndezvipi zvatiri kuita zvakanangana nevashandi. Saka ndingati ndiro donzo hombe rangari remusangano uyo.
Tonawo kuti musangano uyu uri kuuya panguva iyo varayiridzi muri kubva mukucherechedza zuva revarayiridzi pasi rose reWorld Teachers Day. Zvinhu zvamungataurawo pamashoko ehurumende yekuti ichawedzera mihuro yevashandi vayo?
Hatina zvizhinji zvokupemberera isu, nekuti hurumende haina kugona kutipa mari iyo yataitarisira kubva patakatanga kutaura navo kubva gore richitanga. Isusu takavapa yatinoti position paper yekuti izo tinoda 840 US, ende tinoramba tichipasingira ipapo tichipatsokodzera. Asi yatinotofanira kunge tichipiwa imari inotodarika 1000, but nekuti takambovapa position paper yekuti 840, tiri kungoti aiwa chimbotanga yemasvitsaka ipapo kuitira kuti izvo tigozoona zvekutaura zvetichiinda mberi. Tinoonangana zvakare nenyaya yekuti izvo muna October 2018 taive takati isusu takambosvika pa 540, madii kumbosvika zvakare ipapo tichitaurirana ka muchitutsira mbijana mbijana.